uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairasi huri kuwedzera muZimbabwe. Kunyanya nyanya zvizvarwa zveZimbabwe vari kudzoka kubva kuSouth Africa. Asi tinoonawo sekuti dambudziko hombe riri mumaquarantine center mavari kupinzwamo vasati vareleaswa kuti vazoenda kudzimba dzavo. Nekuti manhamba evanhu vari kubatwa necoronavhairasi akanyanya kukwira, kunyanyanyanya tichitarisa kwavari kubva kwati kuSouth Africa. Kwekuti coronavhairasi iriko asi haisi kubata vanhu zvakanyanya sezviri kuitika kana vanhu vazopinda mumaquarantine center. Saka pane dambudziko hombe. Hurumende yedu iri kuegerera zvizvarwa zvenyika yedu nekuti vari kubata chirwere mumaquarantine center. Pakuona kwedu zvinoratidza sekuti ndomavari kuchibatira imomo nekuti manhamba acho anyanya kuwandisa.
Tichipa usimi enzaniso, Dr. Munatsi, Marumwe Zuro, unove musi wesvondo, kwakaongororwa vanhu vaisvika 199, pakawanikwa 27 vaine chirwere. Zvinhu zvamungataura pamusoro pehuwandu hwevanhu ivava vakawanikwa vaine utachiwana?
Sekutaura kwamaita 8% yevanhu vakaongororwa vakawanika vaine chirwere checoronavhairas. Iyi percentage yakakura maningi tikatarisa even kunana Botswana, South Africa macho mavari kubva. Percentage yekubatwa kwevanhu nechirwere chekorona iri kuratidza kuti uminenge yakwira, nekuti vanhu vari munzvimbo imwe chete vari kuzadzana chirwere munzvimbo imwe chete imomo. Tinonzwa vanhu vari kunyunyuta, hama neshamwari dzedu dzakadzokera kuZimbabwe kubva kuSouth Africa vari kunyunyuta kuti mavari kunoiswa umu. Hamuna ugaro hwakanaka, nzvimbo dzacho hadzina kunyatso kutaramuka. Vamwe vari kurara rumu imwe chete, kana pauya vamwe vatsva vanongoswoeswa imomo zvakare vasina kupesaniswa. Saka zvinhu zvinonetsa kuti titi vanhu ava vakabva nechirwere. Tichitarisa tsanangudzo dzatiri kupuhwa nevanhu vari kupinda munzvimbo idzi, zvinoratidza kuti chirwere ichi chiri kutekeshera imomo. Panze pekuti maquarantine center anga achivatsira kudzikisa kutapukirana kwechirwere, zvinoita sekuti ndimo mava chave kutotekeshera.
Tiri kuona kuti vari kunyanyotaurwa nezvavo kuti vabatwa nechirwere ichi vanhu vari kubva kunze, zvikuru vari kumaquarantine center. Izvine mucherechedzo here wekuti vanhu vagara vari munyika vari kuongororwawo zvimwe chetezvo sezviri kuitwa vari kumaquarantine center?
Uwandu hwevanhu vari kuongororwa vari munyika vasiri vari mumaquarantine center hushoma, asi vagara varimo munyika kunyanyanya pamwe vanenge vachifungidzirwa kunzi vakambosanganawo nevanhu vane korona havasi kunyanya kutesta vanhu vakawanda ikokoko. Zvinove zvinogona kuita kuti tipinde panjodzi kana chirwere chikange chitekeshera munyika muchisiri kuzivikanwa.